Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroya na udzedu za nasi mufuro kukazi 13/2017. Vana chiremba voyambira kuti vachatanga kuratidzira nemusi wechitatu kana hurumende ikatadza kugadzirisa zvichemo zvavo. Pasi rose rinocherechedza zuva reWorld Radio Day, nyaya dzekutefenyura dzichiitwa pachizivano nehurumende yeZANU-PF. Kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuitira kuti vamugabe vadome vega mukuru wevatongi vematare kokonzeresa mutauro. Caps United nengezi Platinum dzinoita mangange nezvikwata zvekunze mumakwikwi eCAF Champions League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzenefenyuro panguva iyo pasi rose riri kucherechedza World Radio Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dziti farire paFacebook page yedu.